Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 22, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri mutsva weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vasvika munyika nhasi zvichitevera kusiya basa kwakaita vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe neZuro. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti hadzione vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachikwanisa kuita zvimwe zvinhu zvakawanda vari pamudya ndigere nekuda kwezera ravo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri mutsva weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vasvika munyika nhasi zvichitevera kusiya basa kwakaita vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe neZuro. VaMnangagwa avo vakadomwa nebato ravo kuti vatore chigaro chavaMugabe vari kutarisirwa kugadzwa semutungamiri wenyika nemusi wechishanu. Urongwa hwekutoreswa mhiko kwavaMnangagwa huri kuitirwa kuNational Sports Stadium. VaMnangagwa vakabuda munyika vachitiza vachiti vainge vachityira upenyu hwavo. Tichakupai nyaya iyi zvizere muchikamu chinotevera. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti hadzione vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachikwanisa kuita zvimwe zvinhu zvakawanda vari pamudya ndigere nekuda kwezera ravo. MuAmerica, vatungamiri venyika vakawanda vanonyora mabhuku uye kuita mabasa ekutsvaga rubatsiro kana paita matambudziko akaita semafashamu kana madutu mupengo. Vamwe vakaita sava Jimmy Carter vane sangano reCarter Foundation rinobatsira vanoshupika uye richibatsirawo munyaya dzekuunza runyararo pasi rose. VaBarack Obama vanoti vachada kubatsira vechidiki muAfrica uye kunyora mabhuku. MuAfrica vamwe vakaita Savatavo Mbeki vekuSouth Africa mutungamiri wenyika yeSouth Africa navaJoakim Chisano vekuMozambique vari kubatsira munyaya dzekuedza kuunza utongi hwejekerere vachishandawo dzimwe nguva savana mutongi Gava. Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Petsai Ruhanya avo vari kudzidzisa paUniversity of Johannesburg pari zvino vanoti havaone vaMugabe nezera ravo vaine zvakawanda zvavachakwanisa kuita.
VaMugabe munhu akura vane makore 93. Handifungi kuti pane zvizhinji zvaachada kuita munyaya dzekuva active kana kuti kuonekwa vachiita chino neicho chino neicho. Vanguva munhu mukuru anofanira kugara zvake kumba kwake murunyararo. Tinoziva vane zvavakaresa zvakawanda zvavakatadza, asi kuti nyika ende mberi handifungi kuti zvinenge zvakakodzera kuti vanyaushungurudzwawo somutana akura, asi kuti vachingondogara pasi voitawo mazuva avo kupedzisira vakazorora vakagarawo zvinhana.
Asi vangakwanise here vaMugabe kuti vaite chipangamazano chavaMnangagwa nehurumende yavo iri kuyai?
VaMugabe havaiti chipangamazano chomunhu. Vakatiita chipangamazano chavaMnangagwa vanotoita kuti vaMnangagwa vatorasika. Tinobvunzwa kuti vaMnangagwa kuti vakuabdukta vanhu, hurumende yaMnangagwa yakutira kodzoro dzevanhu, because utongo hwaMugabe hwanga huri utongo hwokushungurudza vanhu. Tinoita kunzwa zvekuti varungu vakudzingirirwa, mandevere azodai, makaranga azodaiwa. Hausiwo utongo hwatiri kutarisira munyika. Havana advise yavanofanira kupa. Vanofanira kugara kumba kwavo vakazorora vachinyatso kuita zvinhu zvemhuri yavo vari kumba kwavo vasinei nezvekuita nezvekutongo wenyika. Nokuti muutongo hwaMugabe hapana chatinodzidza. Muutongo hwaMugabe tinodzidza chinhu chikuru chokuti nyika haitongwi seizvezvo. kita umbimbi ndoga kura ekonomi nyika kudzingirira vanhu munyika vanhu kuita maeconomic refugees kudonhesa ekonomi yenyika.
Ko muAfrica umu havakwanisi here kuti vaitewo mutongi gava zvatinoona zvinoitwawo nevamwe vanasorojena kana kuti vatungamiri vanenge vasiya basa?
Zviya zvinoitwa nevanhu vane vane nhoroondo yakajeka, vanhu vane vabvawo muutongi zvakajeka zvisina mhirizhonga zvisina kupokana. Vamugabe vanotondokwanisa kundoti kutondokonzeresa nokusapota zvinhu zvisina maturo. Vamugabe havafani kuwanikwa vachipa munhu ani zvake mazano.
Nyanzvi miyadzo zvematongerwo enyika Dr. Petsa Ruhanya vari kudzidzisa paUniversity of Johannesburg vari parunare muJohannesburg, South Africa. Mutongi wedare repamusoro amai Priscilla Chigumba nhasi vapa mutongo unorambidza sangano reJudicial Services Commission kana kuti JSC kuenderera mberi nekutsvaga muchuchisi mukuru kana kuti prosecutor general mutsva. Kuburikidza nemutongo uyu zvinoreva kuti muchuchisi mukuru akanga apiwa basa iri akazomiswa zvakare nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaRay Goba vanofanira kuramba vari pabasa. Izvi zvinotevera nyaya yakakwidzwa kudare iri nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights richipikisa danho reJudicial Services Commission rekutsvaga munhu aizotora basa iri. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata gweta raimiririra vaGoba advocate Eric Matinenga kuti tinzwe mafambiro aita zvinhu.
Chaizvo matsanangura nyaya yacho nemazvo vaKandemiri. Kana nhasi wacho patazoenda kudare, ivo vanomirira president vanga vatoti toda kuti tipuwe imwe nguva nekuti sezvinhu izvi zvekuti pane mumwe munyowani pamwe masamba asiyana angatipe umwe mutoro wakasiyana. Jaji vakati aiwa kana hazvigoni. Tane zuva rechimakumi mairi agent application inofanira kuitwa nemaawa anokwanisa kuita mazuva mairi kana chi. Ngatitonzwa kuti zvamunofunga kuti ndiite yatinoti argument toita sei kana musingadi ivemanyarara, asi ini ndoda kutoita nyaya iyoyo. Saka ini ndazoparurawo nyaya yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ndichiedza kuti titaridze dare kuti zvakaitwa navamugabe zviri kunze kwemutemo. Kana zvakaitwa zviri kunze kwemutemo hazvikwarisike kuti zvirambe zviripo, ngazvimiswe. Saka amai Chigumba vabvumirana nekutaura kwataita ikoko. Tamboitwa makakatanwa chaiwo. Mai Chimbaru vanga vachimirirawo president vaine mumwe wanonzi Chimombe. David Rury vanga vakamirira vaGoba. Theni vanonzi vanzara yapenga vanga vakamirira Judicial Service Commission.
Saka zvakureva here izvi kuti Judicial Service Commission haichazofi yakatsvaga mumwe? Zvatorewa kuti vaGoba ndo vatoripo zviri pamutemo.
Zvinotoreva kuti vaGoba mangwana kana vanga vasiri kuenda kubasa, mangwana ngavatoenda kubasa vatoshanda. Interdict haigari kusvika nharini. Kana taita interdict unozonzi dzokai mumwe musi, right? Zokai mumwe musi muchitaura kuti nokuti chinhu chiripo ichi inotice yakazoitwa ichikanzura notice yangaitwa kuti vaGoba ndeyepiji. Saka kana tikazodzoka kana zvikaita kuti zodzoka kana iyo new dispensation yataonai vasina kuzogadzirisa zvinhu zvavo, teta kudzoka kuti toda kuti dare rinze rasitaura rakamira pamusoro pemba kuti notice yakazoitwa iya ichiti notice yekutanga ngaidzimwe aiwa inotice iri invalid.
Avo vanga vari gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights advocate Eric Matinenga vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vatungamiri vemasvondo munyika vokurudzira vari kutarisirwa kugadzwa semutungamiri mutsva vaEmerson Mnangagwa kuti vakoke vanhu vose kusanganisa vemapata anopikisa makuru munyika vedzisvondo pamwe nevemasangano akazvimirira oga kuti vaumbe gwaro rinozopa gwara rekutungamira hurumende yemubatanidzwa yakatarisirwa nevanhu vakawanda. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wevatori venhau nhasi, mutungamiri weFaithful the Nation, Reverend Andrew Utauna Shevati, vachanamatira nyararo uye kubatana kwevanhu munyika itsva yeZimbabwe. Vautauna Shevati, vatungamiriri vatsava vapo vanofanira kubatana nemamwe mapato kuitira kuti vatangise kuvaka nyika iyo yanga yaondongwa neutongo hwa Robert Mugabe, avo vakasiya basa nezuro. Vati panofanirwa kuva negwaro rinotara zvinofanirwa kuita zvinenge zvabvumiranwa.
Nekutindisa mberi, asi chandinofunga ndechekutichinda mberi hakusi kungoti tagara tikabatanidza mapolitiche namapata akasiyana ngavashande vese bodo. Asi chinonyanya kudikwa ndechekuti ngatigare pasi tese, tigare dare mangwana tichidanwa navatungamiri vedu vavatiri tapiwa, titaurirane kuti ndezvipi zvinodikwa munyika yedu yatoti nechirungu national charter. Zvatinoti kana munhu atigutsa muzvakati nezvakati nezvakati, ngaasununguke kuva munhu anofanira kusarudzwa muzvinhu zvedu zvamatongerwo enyika. Kureva kuti zvinhu zvedu zvamatongerwo enyika zvinofanira kufambiswa nezhira ipi yatinoti mangwana tese tinoigamuchira.
Autaunashe vasvoropodza vamwe vatungamiriri veZANU-PF vakabuda vachiramba kuti bata ravo harifaniri kubatana nevamwe pakuumba hurumende inotsiva vamugabe vachiti yave nguva yekubatana nekuvaka nyika. Mufundisi munyaradzi chidarikire veAlliance Church vati vedzisondo havatarisiri rusarura pakuumbwa kwehurumende itsva.
Indinofunga kuti unity government or transitional authority yakanakira kuti ino chokutanga inoita kuti mvonga mupopoto yese yanga iripei iwane nguva yekunyarara. Number 2 inoita kunza kugadzikana munyika yedu yeZimbabwe. Number 3 from the past tikaona pakaitika GNU. Takava nokutya nokuguta nokuita zvinhu zvakanaka. Saka indinoona zvakare kuti zviri nani tive netransitional authority nokuda kwemareasons andataura. Ini ndinofunga kuti vatsvangirai vanofanira kunge varipo, vaWeshe Mncube vanofanira kunge varipo, Mai Mujuru vanofanira kunge varipo, ivo vamunangagwa vanofanira kunge varipo, nevamwewo vakaita seve machurch vanofanira kunge varipo. Chikonzero ndecho toda kuvaka chinhu chedu.
Vamwe vakaita samufundisi Simbagwara veBaptist Church vati kuti nyika iendere mberi mutungamiri mutsva haafaniri kuita umbimbi ndoga.
Saka inclusive government inoita kuti tiene donzvo rimwe chete plus kakari tionesane chinhu chimwe chete as a family. Saka inclusive government indoida kuti dai airiyo yanga yaita kuti vagare pasi vakuru kumusoro uko vawirirane, vasingatarisi divi rimwe, kuti sezvo president wedu atakuisa va VP Mnangagwa vachibva kuZANU-PF vasatarisa kuti ZANU-PF, bati nyaya iripo ndekuti tivake nyika yedu yeZimbabwe kuti igopfuurira kuenda mberi.
Vatungamiriri ava vanoti masvondo ari pasi pemubatanidzwa weFaithful the Nation campaign achanamatira nyika kuti ive nekubatana uye igadziriswe zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe boka rehurumende yeAmerica raburitsa mashoko eurongwa huri kutarisirwa kutsiva mitemo yenguva yeutongi hwava Barack Obama hwakanangana nekuona kuti masaisai emadandemutande awanikwa nyore uye kusimudzira maindastry anoita zvemasaisai aya. Mutungamiri wehurumende yeLebanon vaSaad Hariri nasi vati vari kumbomisa urongwa hwavo hwekusiya basa kuburikidza nechikumbiro chakabva kumutungamiri wenyika vaMichael Aoun. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika vatakawira kapikinyu chinoti chiri kushaya zvekuita nemufaro zvitevera kusiya basa kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe neZuro Masikati. Vakapikinyu avo vanogara mudunhu reMaryland muAmerica vanotarisira kuti kuenda kwavaMugabe kunofanira kuunza upenyu hutsva kuZimbabwe. Vanotiwo uyo achatora chigaro chakasiyiwa navaMugabe achibva kubato reZANU-PF anofanirwa kutora mukana uno kubatanidza vana veZimbabwe uye kuzadzisa zvido zvebumbiro remitemo yenyika kuburikidza nekubatanidza mitemo zvikuru ine chekuita nesarudzo. Vakapikinyu vanoti chikuru chinofanira kuitirwa vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kubvumidzwa kupota vachiendawo kuZimbabwe vachibva kunyika dzavagere vachinosimudzira nharaunda dzavo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri aita hurukuro navakapikinyu.
Tagara takamirira kuti vamugabe vachienda. Tatiri kufunga kuti pamwe vachaenda after 5 years vatora maelection negore rinouya, asi aiwa vaende nezvi. Zvinoita kunge svinga rabviswa pamusoro pedu isu vana veZimbabwe.
Vana veZimbabwe zvikuru vari kunze kwenyika, manga muchichema kuti hurumende yeZANU-PF iri kumbunyikidzira ikodzero dzenyu nenzira dzakasiyana siyana kusanganisira nyaya dzekuvhota nezvimwe zvakadaro, munotarisira shanduko here apa?
Ndinodaira kuti vamunangagwa vakanzwa zvichemo zvevanhu, vari kuziva zvido zvevanhu, vachaedzawo nepose pavanogona kuda kuremekedza nyaya yevhoti yevanhu vari kudiaspora. Ndinoziva hangu kuti vakadaro vanoziva kuti vachawana mavhoti. Ezvinezvi inguva yekuti vakwanise kubatanidza vana veZimbabwe, ivo vakwanise kuwanawo masimba nevanovavhotera kuti vakwanise kushanda zvakanaka nenyika yese. Uyezve vari kutarisirawo kuti nyika dzese dziri pasi rese dzigovaonawo semunhu akanaka, semunhu anounza pundutso kuvana veZimbabwe. Saka vane presha yekuita zvinhu zvakadai, nyangwe vanga vasingade hava.
Ko, nyayawo yekuti zvinhu hazvisati zvagadzikana zvikuru munyaya dzezveupfumi kumusha ikoko, zvii zvamungatarisira?
Tinotarisira kuti hurumende ichashanda zvakanaka nevanokwanisa kutipa mari, uyezve kudyidzana kwatagara tichiita nevanhu. Ndakaona kuti dzimwe nyika tatisisadyidzane nadzo zvakanaka. Ndinofungira kuti vamunangagwa vakatanga kutaura nevanhu kwataimbokwereta mari kana kuvaikwanisa kutipa mari zvakanaka, zvinhu zvingafambe zvakanaka munyika. Pasina izvozvo zvinhu zvichangoramba zvichidzokera kwazvazviri. Asi ndinodayira kuti nemastatement avamboburitsa pamazuva apfuura aya, munhu akashinga, munhu ane tarisiro yekuita zvakanaka munyika medu.
Vamwe vari kunze kwenyika vari kukurudzira kuti munyika mugadzikane paumbwe hurumende inofanira kubata matomu inganzi transitional government. Imiwo munoti?
Transitional government ndiwo atori mayacho mafambiro akanaka, nokuti izvinezvi kune kunyunyuta kwakawanda mukati mezvizvarwa zveZimbabwe kuti ZANU-PF yanga iri kuita zvinhu yega isiri kutedzerawo zvichemo zvevamwe vanhu vasiri veZANU-PF. Asi ndinofunga kuti nekuti vakaita hurumende yemuumbanidzwa, tingashanda zvakanaka sevana veZimbabwe, uyezve tingaunzwa kubatana pavana veZimbabwe.
Zvamunoshuvirawo semwana weZimbabwe ari kunze kwenyika mutarisiro yeZimbabwe iri kunzi nevamwe Zimbabwe itsva?
Chinhu one chandiri kutarisira, chandiri kukumbirisa ndechekuti pane mukomana anonzi Itai Dzamara, toda kuziva kuti akaendepi, zvakafamba sei. Kana vakangotipotsa nangudzo tinowana yatingati pachirungu closure, nokuti uyu mukomana akabatawo basa rakanaka, akaunza rushingi pakati pevanhu vakawanda. Vamwe vese vazosvika kuona Zimbabwe yakasununguka asi isatizive kuti mukomana uyu aripi.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika muno muAmerica vatakawira kapikinyu vari parunare muMaryland naJonga Kandemiri weStudio 7. Iko zvino tochimboenda kumutori wedu wenhau ari kuHarare uko, Patricia Mudadigwa, uko vanhu vanga vakamirira kusvika kwava Emerson Mnangagwa, avo vari kutungamira bato reZANU-PF pari zvino, vachitarisirwa kuti vange vari ivo vachatorawo chigaro chava Mugabe. Patricia, wakadi?
Ndiripo zvangu, Blessing, wakadiwo?
Aiwa, ini ndiri nani. Ungatiudza kuti zvinhu zvakamira sei uye uri papi chaizvo pari zvino?
Pari zvino ndiri panzebe ZANU-PF headquarters apo pasera vanhu vakamira kubva zvavabva kumanyame ebhesi, uko kwanga kuchitarisirwa kuti vamunangagwa vachasvikira asi vanhu vazonzi vadzoke. Kuchine chaunga chakakura zvikuru chevanhu vari kufarira vamunangagwa vachangobva mukusvika pari zvino. Hatisati tanzwa zvavaa, vasati vatanga kutaura kumhomho yevanhu varipo.
Saka varipo ava vatsigiri veZANU-PF chete here kana kuti vanhuwo zvavo vari kungobatana vachipemberera kusiya basa kwavamugabe?
muhurukuro dzataita nevamwe panguva dzemasikati vamunangagwa vasati vasvira zvanga zvichiratidza kuti pane vatsigiri vezanupf asi pane vamwewo vanhu zvizvarwa zvezimbabwe zvingofara kuti vamugabe vabva pachigaro saka gungano riripo vanhu vakasangana vanotsigira bato rezanupf nezvizvarwa zvezimbabwe zviri kungofarirawo kuti vamugabe vakazosiya basa uye kuti vamunangagwa vava mutungamiriri wenyika
vamunangagwa chimwe chikonzero chavakati vainge vamboendera muupoteri ndechekuti vanga vachifunga kuti havakwanisi kuti vanyatsochengetedzwa nevanoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika zvakamira sei pari zvino muchiine mauto here mumigwagwa mune mapurisa zvakamira sei ipapo
mapurisa ndiwo asiri kuonekwa mazuva ano bati vemauto vachirimo uye mugwagwa mizhinji vemauto ndiwo vari kuita basa raifanirwa kuitwa nemapurisa vamunangagwa pavasvika pazanupf headquarters vanga vakatungamirwa zvavo nemota dzemapurisa dziya dzinozivikanwa kunzi motorcade but dzichingova mota pasina zvemudhidhidhi asi mumashure memota idzodzo manga muine masoja akati 13 uye vari kukontrola vanhu pazanupf headquarters hatisi kumboona kana vakapfeka yunifomu dzechipurisa asi masoja ndo akazara ari kuedza kuti paite order pazanupf headquarters
saka hapana nguva yamuri kutarisira kuti vanga vatange kutaura nguvai vanhu vachirongofara
izvezvi vanhu vatanga kutaura pana atanga kutaura wandiri kutaura konzero chakaita kuti vamunangagwa vabude mukati menyika angotaura kuti vamunangagwa vakabuda nekuti vanga vakutyira upenyu hwavo sezvo hurumende yavamugabe iyo yavari kubudisa pachena vari kutodana vamugabe kuti dispecta izvo zvanga zvisinganyanyotarisirwa neveruzhinji saka ndo vangotaura muchibindu ndo vachiri kutaura pari zvino ndofunga mutireme ivavo muchabva mapinda vamunangagwa
aiwa tinotenda zvikuru Patricia
waite basa blessing
tinotenda mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa ari kuzanupf headquarters muHarare uko vaEmerson Munangagwa vari kutungamira bato rezanupf vari kutarisirwa kuti vange vachitaura nechaunga chevanhu chakaungana ikoko Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights kana kuti ZLHR rinoti riri kushushikana zvikuru kuti pane vanhu vanogona kunge vakasungwa panguva iyo mauto ari kuti ari kugadzirisa zvinhu munyika pasi pechirongwa cheOperation Restore Legacy. Sangano iri rinoti vanhu ava vanofanira kupiwa kodzero dzavo vasati vaendeswa kumatare edzimhosva. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mumashoko avaburitsa nhasi veZimbabwe Lawyers for Human Rights vati veZimbabwe Defence Forces vanofanira kuita zvese zvinodiwa pasi pebumbiro remutemo yenyika zvikuru sei Section 50 iyo inoti vanhu vanofanira kupiwa kodzero dzavo vasati vaendeswa kumatare. Magweta aya atiwo mauto anofanira kucherechedza Section 53 yebumbiro iyo inoti vasungwa vanofanira kuvawo nekodzero kwete kurohwa, kushungurudzwa kana kubatwa nenzira dzisina chiremerera. Sangano remagweta iri Zimbabwe yakasaina zvibvumirano zvakawanda zvemuAfrica nepasi rese zvinoisungira kuti icherechedze kodzero dzevasungwa uye tariro yavo ndeyekuti Zimbabwe icharemekedza zvisungo izvi zvakaita seAfrican Charter on People and Human Rights neUniversal Declaration of Human Rights. Mukuru wesangano ravananyanduri vanorwira kodzero dzevanhu vaRobson Isaac Shoes Lambada vanoti kunyange hazvo vachifara nedanho rekugadzirisa zvinhu munyika rakatorwa nemauto vanhu vese vakasungwa vanofanira kumiswa pamberi pematare edzimhosva.
Kana vanhu vachizosungwa ngavasungwe nemapurisa vaende kumajere nekumatare. Kana vaende kumatare kana vaone kuva nemhosva voende kumajere. Asi tinoti isu tinotsigira danho rakatorwa nemauto rekuti vamugabe vaende uyezve tinotsigira danho rakatorwa navamugabe rekuti vabve pachigaro panguva ino.
Mukuru weZim Rights vaOK Machisa vati kunyange hazvo vari kufarawo nezvakaitwa nemauto zvakakosha kuti vese avo vakasungwa panguva iyi vachiendeswa kumatare kuti vanotongwa nemhosva dzavo. Muzvare Maina Dhuwe vanotiwo izvi zvakakosha sezvo mhuri dzavo dzichifanira kuziva kuti vakachengetedzwa kupi.
Ya, ndoona tezviri right kuti tinofanirwa kuziva kuti vasungwa vari kupi and vanofanirwa kubuditswa pachena kunzi vakaiswa kumatare api kuti mhuri dzavo dzisunungu.
Kutanga musi wa 15 mwedzi uno, mauto akazivisa kuti ainge atora danho rekugadzirisa zvinhu munyika nekusunga nhubu idzo anoti dzaifurira kana kushandisa vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuvhiringa zvinhu munyika. Vamwe vevanhu ava vanosanganisira makurukota ehurumende akaita sava Ignatius Chombo nevaimbo venhengo dzezano PF dzakaita savakudzana ichipanga. Pari zvino hazvizivikani kuti vanhu vangani vakachengetedzwa nemauto. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi remauto panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Munyori mkuru wesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongosi vanoti zvimwe zvakaona semutori wenhau munguva yeGakava remuZANU-PF zvinosanganisa kugununguna kwakanyanya pamusoro pemudzimai wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, uye vanotiwo sekuona kwavo nyaya dzakaita sedzange dziri dzeZANU-PF nyaya dzainetsa dzaita kunge dziri kunetsa muZANU-PF chete, kwete kuti kunetsana kuri kuita vanhu munyika. Tanonoka Wandi weStudio 7 ataura navadongozi kuti tinzwe maonero avo.
Chekutanga ndakazoonawo kuti vaya vaiti chinhu chichimuve nevacho zvinoreva kuti vaitaura chokwadi, nokuti chakazobuda pachena ndechekuti nhengo dzemauto idzo dzinotungamirwa nevakarwa hondo vakazopindira. Vamwe vangataurawo zvavo zvavangataura, asi pane kufunga kwakasiyana-siyana. Yange iri nyaya yezemutanga rimwe dzazvichitungana zvekuti vamwe vange vaakushandisa.
Kana makatarisa munoona here sokuti ZANU-PF ichagona kudzokera payaimboveri kare kare?
Zvinoendera nokuti mutungamiri mutsva vaMnangagwa vanenge vaitei munguva yeiki yavachatonga.
ZANU-PF ingakwanisa here kupinda muhurumende iri yega?
Hurumende dzomubatanidzwa dzinowanzoitwa mushure mesarudzo. Zvinenge zvichitoda kuti vanhu vataenda kuvanhu vonzwa kuti vanhu vanoti chii. Kana zvabuda musarudzo zvazvizikanwa, vanhu votoona kuti vochitarisa kuti zvinhu zvingaitiwe kuti panangamira yega here kana kuti panenge pachida hurumende yomubatanidzwa. Asi zvandiri kuona, zvandiri kunzwa muvanhu muruzhinji, vanhu vanenge vakarerekera kupfungwa yekuti paite hurumende yomubatanidzwa.
Imimi sevatori venhau, makaita basa renyu zvakanaka here, uyezve chamunotarisira kubva pari zvino chii?
Chatiri kuda kukurudzira hurumende chairi kupinda ichitungamirwa navaMnangagwa ndeyekuti varemekedze kodzero dzevatori venhau. Kodzero idzi dzinosanganisa kuti vashande pasina kushungurudziwa, uyezve kana zvichiita vapindire kana mumabasa uko kuitira kuti pavanoshanda dzive nzvimbo dzinoshandikawo. Tinovimba kuti vacharamba vachitsigira mafungiro iwayo, voshandisa futi masimba avanawo avachawana matsva kuti mashandiro evatori venhau aitwe zvakanaka.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongosi vari parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Muchirongwa chedu Live Talk Diaspora Forum nhasi tiri kutarisa nyaya yezvinofungwa nevari kunze kwenyika nekusiya basa kwavaMugabe. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri mutsva weZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa vasvika munyika nhasi zvitevera kusiya basa kwakaitwa nemutungamiri kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezuro. VaMnangagwa vari kutarisirwa kutaura nevanhu paZANU-PF headquarters chero nguva kubva pari zvino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana. anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndokusiya mina ntungamiri nkomo munaudze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla zimashumi mabili lambili kulwezi 2017 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Emerson Mnangagwa ophume elizweni ebaleka kumaviki amathathu edluleyo usephendukile elizweni. Njalo sikhuluma nje ukhuluma labasekeli bezanu PF eHarare.
I thank you for receiving me.
Ukujabula kwabantu beMandebeleni lenkabazwe bethakazelela ukwehla esikhundleni kukamongameli Robert Mugabe sokwehlile, abanye besithi kabasekeli uMnangagwa.
Ithemba naye uyabubona ukuthi ukuze athole ukwethenjwa ngabantu bangapha besigaba sakithi kumele okokuqala axolise. Akula mntu wezana sakwaxolisa ngalokho okwenzakalayo. Axolise, xolisele labanye bakhe ukuze abantu bamthembe.
Izakhamizi zentebhe enhla eGwanda zithi lazo zijabule zimanzi njengomuntu wonke elizweni ngokuchiya isikhundla kukaMgabe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnumzana Emerson Mnangagwa yena ophume elizweni ebaleka kumaviki amathathu edluleyo uphendukile elizweni namuhla evela kwele South Africa. Umnangagwa ukhangelelwe ukufungiswa athathe intambo zokuba ngumongameli ngolwesihlanu. Sikhuluma nje umnangagwa ukhuluma labasekeli bezanu PF esigodlweni saleli bandla eHarare. Umnangagwa uthe ngempela wafakelwa ipoison eGwanda waphosa wafa. Njalo uthe ukubaleka kwakhe kumaviki amathathu edluleyo wayesezwile ukuthi basebefuna ukumqedisa abantu bakaMgabe. Asizweni amazwi akhe.
I thank you for receiving me. Exactly 16 days ago, I received a letter firing me from government of the Republic of Zimbabwe as Vice President. Within two hours, I was informed about plans to eliminate me. Realizing that on the 12th of August this year, I was subjected to poisoning, which resulted in my being airlifted to South Africa. And again, I thank you, the people of Zimbabwe, for your prayers that I survived. I survived that poisoning. This time around, I say to myself, I should not wait for them to eliminate me, but let me go out.
Umnumzana Emerson Mnangagwa okhangelelwe ukuba ngomongameli ukuthatha intambo zikamongameli welizwe ngolwesihlanu uyakhuluma sikhuluma nje labasekeli bezanu-PF esikhodlweni saleli bandla eHarare. Sixoxe njalo le ntatheli zindaba yethu uGibson Bebe yena obe ngomunye wabantu abahambe ukuyahlangabeza uMnangagwa.
Okwenzakalayo ukuthi abantu abaningi babona uMnangagwa efika-ke sibone abantu beseqa beqonda emoteni akade hamba kiyo phela usehamba ngemota ukhanya ngani sebehamba naye phela amasosha la imota la abathi imotagate kodwa usebuya lapha kube nobunzima phela ukuthi angina aqonde ukuthi aye phambili lapho esingathi khona kusesitejini ngesilungu. Kodwa-ke abantu abaningi balokujabula okukhulu balokuthokoza okukhulu injabulo enkulu befuna ukuthi babone ukuthi kambe ufuna ukuthini amazwi afuna ukuthi awatsho njengomuntu ozaba ngumongameli ukuthi iwaphi amazwi afuna ukuwatsho.
Bathi kuyini abakhangelele ukuthi akukhulume mazwi bani abawakhangeleleyo kuMnangagwa?
Abantu abaningi engingakhuluma labo lapha mfowethu ekuseni abaningi bathi bona ngoba ngiqale ngaya ngiyangafika ekuseni ngingayafika ngalakade bemele khona bemelele indizamthunayo ukuthi ifike asekuthiwa sibuyele-ke khona ngase-Zanu PF headquarters ukuthi siyehlangana naye-ke ekhonale ngase-Zanu PF headquarters. Abantu abaningi bathi bona bakhangele ukubana uMnumzana Mnangagwa alethe-ke ngathi na ithemba ebantwini beZimbabwe iyakhulu nxa sikhangela endabeni yemsebenzi. Abantu abatsha bathi bona bakhangele ukuthi bezwe ukubana ngathi uzathini ngodaba lwemsebenzi ukuthi abanye-ke abaningi bakhuluma ngodaba lokuthi ngathi kulodubhi lolwenzakalayo ubudlelwana kade bukhona phakathi kweZimbabwe namanye amazwe ikakhulu amazwe la abathiwa i-West phela amazwe amakhiwa anjengabo-abemelika nabobritane ukubana kambe uza kuthini ukwenzela ukubana abantu bathole imisebenzi ukubana abantu abanemali babuyela izweni leZimbabwe kubise imali elizweni.
Ekufikeni kwakhe ubehamba yedwa kumbe ube labanye?
Ekufikeni kwakhe uMnumzana Mnangagwa ufike yena okwakuqala kufike unkosikazi wakhe-ke umama u-Obsidia Mnangagwa yena kade secelwa ngabaningi phela besithi woza mama wokuqala bethi woza first lady ngoba siyazi ukubana ukuphuma kwabo umngameli Mgabe umuntu akade ngani beselamandla-ke nike umama uGrace Mgabe. So abantu abaningi ukuthi efika-ke umama u-Obsidia Mnangagwa abantu abaningi bakwamukela ngendlela enkulu phela ukuthi sesizathula-ke omunye umama mhlawumbe bathi bona sesithole umama ozithobileyo sesithole umama ongcono okwenzela-ke umama uGrace Mgabe.
Intatheli zindaba yethu uGibson Bebe sixoxela ekhonapho eseHarare. Uzulu wedolobho lakoBulawayo ubonge amabandla ezokholo alokhe ekhokhela uhlelo lokukhuleka ukuze kube lokuthula elizweni kulandela ukukhitshwa kukamongameli Mgabe embusweni Libutho. Kubika uBathabile Masuku.
Ekhuluma le-Studio 7, omunye wabakhokheli benkonzo uReverend Useni Sibanda ongumqondisi wenhlanganiso eyeZimbabwe Christian Alliance uthe bahlanganise amabandla ehlukeneyo ukuze kuthandazelwe ilizwe.
Besihlanganisa amabandla akoBulawayo ukuthi sithandazele ilizwe lethu leZimbabwe.
UMnumzana Lungile Ndlovu ongumhlali wakoBulawayo uthe ukuthandaza kusiza uZulu ahlale esethembeni njalo ukubambanisa abantu.
Imthandazo sibone ngani iyanceda ngoba yenza abantu bahlale besethembeni, abantu bathandazile sibili izinto zenzakala.
Osebenza le nhlanganiso ezizimele zodwa uMnumzana Mthokozi Sindebele uthe kuyancomeka kakhulu ukuthi abezokholo benze umsebenzi oncomekayo kakhulu njalo kumele imithandazo iqhubeke kuthandazela inkokheli ezintsha.
Okwenziwa ngama-church okokuthandazela ilizwe kakhulu sikhangele ibanga esingena kilo kuyenzeka kakhulu.
Unkosikazi Nkosinesisa Thambo uthe ukuthula yinto efunwa ngumuntu wonke elizweni ngakho kuyasiza ukuthi ilizwe lithandaze ndawonye.
Ukuthandaza kwethu kusebenzile kakhulu ngoba konke kwenzakale ngokuthula. Asizwanga ukuthi abantu balimele, akula bantu abatshayeneyo, akula bantu ababulaleneyo. Ngakho hhayi, uNkulunkulu usebenzile sibili, lama-church asebenze kakhulu ngokuthandaza.
Imithandazo yokuthi kube lokuthula elizweni yamukelwe nguZulu elizweni lonke jikelele. Amalunga edale lephelamende lawo aqale ngokuthandazela ilizwe emveni kokuqhuba umhlangano wawo wokususa uMgabe esihlalweni. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lanxa abanengi emathebeleleni lasenkabazwe bejabulela ukusuka kukamongameli Robert Mugabe embusweni vathi ukuba khona ukungena kukamnumzana Emmerson Mnangagwa kulesi sihlalo akubajabulisi ngoba esetheswa umlando wokukhokhela umbhuqazwe wegugurawundi bencedisana loMgabe. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abantu bemandebeleni bathi kusukela ilizwe lithola uzibuse uMgabe bebevele bengamfuni bayadana ngakho ke ngokungena komunye njalo umkhokheli olezandla ezithonta igazi bathi bebekhangelele ukuba kube lohulumende womanyano. Umkhokheli webandla lezapho umnumzana Dumiso Dabengwa uthekazi ukuba ngubani ozasekela uMnangagwa kodwa njengoba esengenile embusweni kumele elungise udaba lwakhe lokuphatheka kugugurahundi kanye lokuxolisa kuZulu engabi isiqholo njengomgabe.
Akumangalisi lokho ngoba abantu bakwazi kamhlophe ukuthi uNangagwa wayengomunye uzanyo ababe phethe uhlelo lona lolu olokugurawundi. Ngakho ngithemba laye uyabubona ukuthi ukuze athole ukwethenjwa ngabantu bangapha besigaba sakithi kumele okokuqala axolise.
Umqondisi weWoza unkosikazi Jenny Williams olwela amalungelo oluntu uthe ulokudana lokuthaba ngokwehla kukaMgabe ethi ukungena kukaMnangagwa kuyamdanisa ngoba izandla zakhe zingcolile.
Sinokuthaba kodwa silokudana. Okudana kwethu ukuthi uMnangagwa ubuya ubevele ekhona dictatorship ka Robert Mugabe. Izandla zakhe zingani zinqolile inqolile zelegazi eMandebele la. Sithi i-change of heart le unakho. We want things to be decent and normal in Zimbabwe.
Owalwa impi yenkululeko kuviyo lebutho leZipra umnumzana Matthew Sibanda uthe bebekhangelele uhulumende womanyano kodwa akusacaci njengoba uMnangagwa esengenile abamfakileyo sekumele bakhethe abazamsekela kunye lekhabhinethi yakhe.
Hayi, ambona usiba khona ngoba okwamanje izano esihle yakhuluma ukuthi Friday iyagcoba uMnangagwa uba nguye upresident weZimbabwe.
Umangameli Mugabe wehle embusweni kulandela ukutshengisela umhlaba jikelele izizalwane zeZimbabwe ezimanyene labalwa impi yenkululeko besekelwa libutho bekhuthaza ukuba umongameli Mugabe kaphume embusweni. Ukuthakazelela ukwehla kukaMgabe sekwehlile ngemva kokuba idale lephalamende selithole igama lalo ozathatha isikhundla sikaMgabe owayengumsekeli wakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe-diaspora sixoxa labeZimbabwe abakwamanye amazwe ngokwenzakala ekhaya. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRussia selazise ukuthi lizazama ngazo zonke indlela ukuvikela isinothi sakwelemelika uSenator Suleiman Kerimov obotshelwe icala lokungahlawuli imithelo kweleFrance ngomvulo. Umthethwandaba wakwelePakistan uthi umfundisi wokholo lwesi-Islam ovalelwe emzini wakhe khonapha eMelika kumele akhululwe. Izakhamizi zentepe enhla yeGwanda zithi zijabulile kakhulu ngokusuka embusweni kukamongameli Mgabe. Uvusisizwe Mkhwananzi usethulela lolu daba.
Iningi lezakhamizi zalumango ziveze ithemba lelakusasa elihle lisithi bese kudingakala ukuthi uMgabe aphumule. Umnumzana Joseph Mazondo isakhamuzi semawane njalo uthi impilo ibisinzima phansi kombuso kaMgabe njalo ujabulile lapho esizwa ukuthi usejiya isihlalo sombuso.
Lokho kuyangithabulisa, kuyangijabulisa kakhulu okwenzakeleyo ngoba veleni ube ngumuntu ongafisi ukuthi okhanya othi angafuna ukuphuma esihlalweni.
Umnumzana Gabriel Moyo uthi laye kumtokozise kakhulu ukubona uMgabe etshiya umbuso ngemva kokukhokhela ilizwe kweminyaka efika phose engama-37 selokhu iZimbabwe yathola uzibuse ngo-1980. Umoyo uthi osekudingakala umuntu ozabisela iZimbabwe kwisimo ebekiso kusanda kuthathwa uzibuse.
Sikhangele ukuthi ilizwe kunxaba angatholi umuntu ongavusilizwe ilizwe kunxa lingavuki.
Umnumzana Emerson Ndambuzo Mnangagwa ukhangelwe lokugcotshwa kuba ngumongameli welizwe ngolwesihlanu kodwa isibo bonke abafuna ukuthi athathe lesi sikhundla ngoba besithi izandla zakhe zigcwele igazi. Unkosazana Jennifer Ncube layo oyisakhamuzi semawane uthi ngeke afa amxolela uMnangagwa loba sekutheni ngodaba lwegugurawundi.
Kazihambile ngoba uchitha igazi kakhulu emathebhelelendi la. Kathesi lokuze nibhalago yanuka laphana ngenxa kamnaka ekhesi. Vela kula nto azayenza kula nto esingathobeka ngayo ngomnangagwa. Ngoba umnangagwa is a problem enkulu kakhulu kithi thina abantu beZimbabwe.
Kungenani lokuthi iningi liphakathi kokujabulela inyathelo elithethwe nguMgabe abanye lokho bengazi okuqhubekayo elizweni. Unkosazana Nozithelo Ndlovu lokhu ebambeli kantulo.
Hayi mina vela ngangezwa ngakho vele le news asakhe silalele. Siyaphonguzwa nje abantu nje bejabulile ngaphandle besithi bakhona besamelele istory asibhalileyo kuphela ngo-8 andi kuthethwe 24 hours.
Unkosazana Nesisa Zulu nesinye sezakhamuzi zeGaranyemba njalo uthe layo usemnyameni ngokwenzakala kwezombusazwe.
Anginalwazi ngakho lokhu kwenzakeleyo ukuthi ubaba wethu sejile umsebenzi bengakwazi. Hayi kusasa leyo sesizayibona kuyena lowo zabe emuyophiwe.
Iningi lithi uMgabe seyinganekwane njalo kuyadingeka ukuthi inkokheli entsha yeZimbabwe iphuthume iqale umsebenzi ukuze uZulu abe lekhisimusi elihle hathi ukuthi ayidlalele emabhanga elinde imali. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 ngisemawane eNtebe.
Kunjalo nje izakhamizi ezaxotshwa eplazini leManzowu ngonkosikazi Grace Mgabe lazo zithi ziyathokoza ngokugenqulwa kukaMgabe embusweni. Kubika uMavis Gama.
Lezi zakhamizi zithi unkosikazi Mgabe ubebathwalise amagabha avuzayo esebenzisa amandla akhe njengomkamongameli ngaleso sikhathi ebatshisela impahla lokubhidliza imizi yabo ebiza inkulungwane zamadola efuna basuke kuleyo ndawo ngoba ethi wayiphiwa ukuba ibe ngeyakhe. Unobhala jikelele wenhlanganiso emela izakhamizi ezaphiwa umhlabathi epulazini leManzowu ye-Arnold Farm Residents Association eMazowe umnumzana Innocent Dube uthi impi lonkosikazi Mgabe iqale ngomnyaka ka-2012 esebenzisa amapholisa ukubahlukumeza. Ube manzi te uDube ngesikhathi elandisa ngobuhle besehlakalo sokuchiya kwaMgabe umsebenzi ethi kibo usuku luka-21 lwezi lufana lolukazibuse kibo.
Ngesakhamizi manzo siyathaba kokuthi sifuna ukwenza idili ngokuthi umama lo besihlukuluza sesihlukuluzile kwesikhathi esikhatshana sekukhanya ukuthi kathesi sesihlala emanzo akusele ozasihlupha futhi.
Yena labanye bakhe uDube sebesanelisa ukuqhuba imisebenzi yabo kungekho kwesaba amapholisa bekade abekwa kuleyo ndawo engasazi ukuba enzeni.
Kade sithi why sebesijoyinile ukujabula kwakhona kade sisonke izulu kuthi kukhanya ukuthi kade besenze okukwenza okufosa ukuthi bayenzeni bamsupport uMgabe
Lanxa unkosikazi Mgabe ebebahlukumeza laba bantu, uDube uthi kabazange bachedele muva kwezokuqhuba imisebenzi yabo yezokulima.
Ha, ukulima kade silima because kade singayimpumisa umfazi kaMgabe. Ebesingumthatha njengomuntu nje ohlanyayo instead because sakubona ukuthi umama lo aso mama. So ukulima kade sesilima kudala.
Izakhamizi zeManzou zithi umnyaka ka-2017 ube ngonzima kakhulu kibo kusukela ngenyanga kaMbimbitho lapho bebehlukunyezwa emini lebusuku. Imizamo yokusebenzisa imithethwandaba ukuthola incwadi zokumisa unkosikazi Mgabe isehlula. Lanxa engekho othe walahlekelwa ngumphefumulo kulokhu kuhlukunyezwa, izakhamizi zithi ukhona olinyaziweyo kumpi ethe yaqhamuka phakathi kwabo lamapholisa kumaviki amathathu edluleyo, kwalimala omunye wabo umgcini sihlalo enhlanganisweni yabo umnumzana Denbo Chaparaza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Izizalwane zakwele South Africa inhlanganiso zikaZulu lamabandla ezombusazwe sebetshayele iZimbabwe ihlombe ngokwenelisa ukususa uMgabe esihlalweni kungelagazi elichithekileyo. Kubika uBenedict Nhlapho.
Kusehlakalo etshengisa ukuthi uhulumende weSouth Africa ulitshayela ihlombe ikhono labantu beZimbabwe lokutshintsha umongameli kungela kulwisana. Okhangelelwe ukungena esikhundleni sikamongameli weZimbabwe umnumzana Emmerson Mnangagwa wethekelele umongameli Zuma engakabuyeli eZimbabwe namhlanje. Lobanje kungezwakalanga okuningi abakhulume ngakho. Leli nyathelo likhombisa ukuthi uhulumende weSouth Africa usuthisekile ngendlela okuqhutshwe ngayo ukwehla kwamongameli Mgabe esihlalweni. Ihofisi kamongameli Zuma imemezele ukuthi uhambo lwakhe lokuya eZimbabwe obeliqoqwe ngesikhathi umongameli Mgabe engakashiyi umsebenzi alusezi ukuba khona. Unobhala jikelele lwebandla libusayo kwele South Africa umnumzana Gwede Mantashe uthi iyancomeka indlela eZimbabwe esombulule ngayo inkinga zayo.
We must also commend the restraint exercised by the people of Zimbabwe.
Kufanele sincome ukuzibamba okwenziwe ngabantu beZimbabwe ngenxa yokuthi akuzange kube khona ofayo ukubhidlizwa kwempahla kwaba lokutshengisela okulokuthula. Ngithi lokhu yinto esipha ithemba.
Kusenjalo okhokhela amalungu ebandla le-ANC ePhalamende umnumzana Jackson Mthembu uthi ibandla labo lingafunda okuningi eZimbabwe njengoba lalo liyidinga inguquko kunkokheli zayo. Amabandla aphikisayo kwele South Africa lawo asetshayele iZimbabwe ihlombe. Ibandla le-Economic Freedom Fighters lithi ngokokuqala emhlabeni jikelele ukuthi ibutho lincedise ukukhipha umongameli welizwe esikhundleni kodwa kungachitheki igazi. Umgcini sihlalo lelibandla umnumzana Dalimpofu uthi abakhokheli abangenayo yibo asebesalelwe umsebenzi omkhulu.
The most important thing is that it has been a peaceful transition.
Uqathekile ukuthi kube inguquko ebelokuthula. Ngilethemba ke lokuthi ubukhokheli obutsha kumbe obuzoqala ngokhetho kumbe buzaqala ngomanyano lezi ngezinye zezinto uhulumende wezana uPF okufanele azibheke.
Ngakolunhlangothi ibandla le-Democratic Alliance lona lithi okwenziwe eZimbabwe isifundo esikhulu emazweni onke asezansi yezwekazi le-Afrika. Ibandla le-South African Communist Party lona lithi okwenzakale eZimbabwe kuba isifundo sokuthi amazwe kufanele aqaphele omongameli bengaphiwa amandla angelamkhawulo. Ngasikhathi sinye injabulo lesibongo kuqhubekela phambili kuphuma kuzalwane zeZimbabwe. Iningi lithi kunzima ukukholwa ngempela ukuthi umnumzana Mgabe usebizwa ngokuthi oyengumongameli welizwe. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Nonhlanhla Ndlovu uthi kungathi uphakathi kwephupho elide.
Siyabonga sibonga kakhulu amasotsha noshiwenga kungayisibo abaphakamileyo kube kuthiwa le nto ayenzekanga.
Le yinto egcizelelwa ngumnumzana Mlungisi Jabalala yena othi labo abangenayo bengenza njengomongameli Mgabe sebekwazi ukuthi bazawukhomba olotshwala.
Isifiso sami ukuthi uMgabe ngaphile ezethi 200 years ebuka ukuthi abantu babuswa njani.
Kusenjalo uhulumende weSouth Africa useyilandule imibiko ebisithi umongameli Mgabe usecele ukuphephela kulelo lizwe. Melisura 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Thank you. Abalwela amalungelo oluntu bathi uhulumende kaMnangagwa kumele ehloniphe amalungelo kaZulu kanye lemithetho yelizwe ukwenzela ukuthi abakwamanye amazwe baze eZimbabwe ukuze vula amabhizimusi njalo kube lentuthuko elizweni. Siqoxelo lwela amalungelo oluntu uMnumzana Diva Dube.
Abantwana bakithi abalama qualifications bazavuya ngabe bona ukuthi ngempela umongameli lo onguye othikhona kathesi wenza izinto ngendlela eqondileyo. Lama investors bazavuya ngabe bona ukuthi kuyareforma izinto zonke ziyalungiswa kutsha from i-banking sector, from imithetho yakwi-indigenization, ukuhlonitshwa kwabantu kube izinto eziqakathekileyo azibeka zibe sobala. Ama investors bazavuya, iZimbabwe bayayithanda, but bazavuya only nxa bengakucacisa kuhle ukuthi buyani lithembisa khona nanku lama reforms nanga esiwenzile iZimbabwe izakwanziwa ivuke. Kodwa nxa kungenziwanga ama reforms, nxa bengawenzanga ama reforms la ayatshintshwa ngumgabe ewatshintshela ekutheni ukuthi kusatisfy yena le muli yakhe, ngibona ingathi sabe sokho silohlupha. Kodwa nxa bezokutshintsha bakwenze lokhu ukuthi ama investors abuye, iZimbabwe iyavuka ibe lilizwe elihle kakhulu leliyana.
Bakhona abathi ukuze amukelwe ngezandla zombili ngaba kwamanye amazwe uMnangagwa kumele esebenzelane la bamabandla aphikisayo. Ngaleyo ndlela bangabuya bakwamanye amazwe balethe intuthuko, imigwaqo ilungisiswe lakho konke okuhluphayo. Ukubona ngaleyo ndlela
kuqakathekile kakhulu lokho bawankomo, ikakhulu lowo mlanzi ngiwubeka kuma-MPs akithi. Ama-MPs bonke abantu abamele zonke izigaba zeZimbabwe, noma ungabe usemashonaland, noma ungabe useplumtree, noma ungabe ungaphi kweZimbabwe, bonke ama-MPs kufanele ukuthi bahambise credible information ezazwisiseka ukuthi ngale nxa kusenziwa i-budget kweneliseke ukuthi indawo lendawo zahlulelwe imali ezoyenelisa ukuthi ivuselele imigwaqo, ivuselele zonke lezibhedlela, yonke into ukuthi ibuyele ezingele elicacileyo. Kuqakathekile konke konkwalo, kodwa yena umongameli nxa engabuya noma abuyathendisa abantu ukuthi mina lokhu engikufuna yilokho. Kodwa thina abameli bendawo zakithi, ama-MPs akithi, nxa bengahambi bekhuluma iqiniso, nxa ama-MPs azobe hleli ezindlini bengakwazi ukuthi bavuke bahambe bayekhuluma ephalamenti ukuthi izidingo zabantu yikuyini, abasoze babekwazi ukuthi kulama pothole eplumtree, abasoze ukuthi babekwazi ukuthi umgwaqo, ama-bridge wonke seyadilika kwendolwane lasebhambazi, ibhoda imoto ziyabharela kuphana ebhoda.
UMnumzana Diva Dube ulwela amalungelo oluntu njalo uhlala kwele Bhilitane. Ingoma ka Themba Ndlovu eqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo unguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.